Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemuvhuro kurume 1, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepfenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vorerutsa mimwe mitemo yekuti vanhu vagare mudzimba senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 kana kuti lockdown. Bazi rezveutano rinoti hakuna munhu akafa nechirwere cheCOVID-19 mazuva maviri adarika. Vatambi vechidiki vanechitsama votarisirwa kutambira Zimbabwe mumutambo wayo wecricket neAfghanistan mangwana. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mashoko achangotambira anoti mutedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi vasiya basa. Izvi zvinotevera nyaya dzanga dzichibuda pabepa nhau repadande mutande reinternet reZim Live richiti vange vachiita zvepabonde nemadzimai akawanda kusanganisirawo vamwe vakaroorwa. VaMohadi vakamboramba nyaya iyi svondo rapera vachiti vaizorwa mafuta enguruve yavasina kudya. Asi vamwe vakuru vakuru muhurumende vaudza Studio 7 kuti vazomanikidzwa kusiya basa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi varerutsazve mimwe mitemo yekuti vanhu vagare mudzimba kana kuti lockdown mukuedza kudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Izvi zvanga zvakatarisirwa sezvo uwandu hwevanhu vari kufa nekubatwa nechirwere ichi huri kuramba huchidzikira. Rutendo Mawere anotipanya inotevera.
VaMnangagwa vabvumidza makambani pamwe nevanobata mabasa emaoko kuti vachivhura, asi vakati vanofanira kutevedzera zviga zvakaiswa neWorld Health Organization zvinodzivirira kupararira kwedenda reCOVID-19. VaMnangagwa vatiwo vanhu vave kukwanisa kufamba zvakasununguka pasina tsamba dzekufambisa.
The curfew is adjusted and it will now be from 10 p.m. to 5:30 in the morning. Letters are no longer required for movement.
Nguva yekuti vanhu vasafambe-fambe yakutangana 10 p.m. kusvikana 5:30 a.m. Vanhu vave kutendedzwa kufamba-famba pasina tsamba.
Vatiwo kufamba pakati pemadhorobha kwakubvumidzwa, asi vachiti vemabhazi vanofanirwa kuona kuti vashandisa mishonga inouraya utachiona, kuona kuti vafambi vakapfeka mamaski nezvimwe zvinotarisirwa kuderedza kupararira kweutachiona. Ndufu dzicharamba dzichipindwa nevanhu 30 uye mamwe magungano abvumidzwa, asi vanhu vasingadariki 50. Vawedzerawo nguva yekuvhurwa kwezvitoro kubva panguva dza8 mangwanani kusvika nguva dza7 manheru, asi vakati nzvimbo dzekudyira kunyange dzavhurwa vanhu havafanirwi kudyira ipapo. VaMnangagwa varerutsa nguva dzekuti vanhu vasafambe-fambe kana kuti curfew kubva panguva dza10 usiku kusvika panguva dza5:30 mangwanani. Vatiwo zvikoro zvigadzirire kuvhura kunyange vasina kupa nguva inotarisirwa kuti vachavhura. Asi VaMnangagwa vati mabhawa nemanight club acharamba akavharwa. Nyanzvi mune zveutano uye vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vaudza Studio 7 kuti nyevenutso yaitwa nemutungamiri wenyika yakanaka zvikuru sezvo zvichibatsira kuti vanhu vasaziye nenzara vari mudzimba dzavo, asiwo vakakurudzira kuti vanhu vatore matano ekuzvidzivirira kubva kudenda reCOVID-19.
Hapana chakanyaya kushata chandaona. Chikuru choda ngoramba chichisimbisiswa ndechekuti izvo ngatiregei kukanganwa kuti chirwere ichogona kudzoka anytime, chodzoka chine simba. Saka nyaya dzekupfeka mamask, nyaya dzesocial distancing, nyaya dzekugeza maoko kana kushandisa masanitizer, nyaya dzese idzodzo dzofanira kugara dzakasimbisiswa. Nyaya dzekusaenda kumagathering. Pandisina kunatsa kunzwa zvakanaka pachidomiwa zvakanaka inyaya yemabhodha edu. Mabhodha edu ndomo mwanounza chirwere zvikuru muno munyika. Handa kunzwa kuti vanoita sei pamusoro pevanhu vanenge vachifamba kubva kune dzimwe nyika vachipinda muno. Panda kukontrolewa.
Nyanzvi mune zveupfumi vanyasha muchitwa vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vati kuvhurwa kwezvimwe zvikamu zvenyika kuchabatsira kusimudzira nyika devashomeke.
Kurelaxa marestrictions yeCOVID achabatsira kuti nyika itange kusumuka zvakare. Maindustry achatanga kuoperatawo zvakare, vanhu vachakwanisa kudzokera kumabasa avo. Izvo zvichabatsirawo kuti vaya vanoda rubatsiro vaitewo vashoma, sezvo vanhu vanongova kuenda kumadzibasa avo vachikwanisa kuzviriritira nekuzviitirawo mari dzekuti vazvibatsirewo.
Vamwe vagari vemuHarare vataurawo neStudio 7 vatiwo kurerutswa kwemitemo yekunovabatsira kuti vakwanise kutsvaga chiuviri, vakatiwo itarisiro yavo yekuti chero hurumende ikatora danho iri ichabatsira veruzhinji vange vaiva nenguva refu vari mudzimba. Zimbabwe yakaenda palevel 4 yelockdown musi wa5 ndira mushure mekunge huwandu hwevanhu vaibatwa nekufa necovid-19 hwakakwira zvakanyanya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Tichiri panyaya iyi, bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti hakuna kana munhu mumwe chete akafa nechirwere checovid-19, zvichireva kuti ave mazuva maviri akatevedzana munyika musina munhu afa nechirwere ichi. Musi wa26 zvita gore rapera ndipo painge papedzisira nyika kuti ipedze zuva isina munhu ainge afa nechirwere ichi, icho chauraya vanhu chiuru chimwe chete nemazana mana nemakumi matanhatu nevatatu, kana kuti 1463 kubva zvachatanga kupararira gore rapera. Vanhu makumi matatu nemumwe ndivo vakabatwa nechirwere ichi nezuro, uye vose vakachitapurirwa munyika. Izvi zvasiya vanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zviuru makumi matatu nematanhatu ane makumi masere nemapfumbamwe, kana kuti 36,089. Vanhu makumi manomwe nevatanhatu, kana kuti 76, vakapora kubva kuchirwere ichi, zvichireva kuti vanhu vapora kubva zvachatanga kupararira vave zviuru makumi matatu nemaviri zvine mazana matanhatu nemakumi matanhatu nevatanhatu, kana kuti 32,666. Vanhu vachiri kurwara chiuru chimwe chete chine mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu, kana kuti 1,960. Bazi rezveutano riri kuenderawo mberi nekubaya vanhu nhomba kuedza kudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Nezuro, uwandu hwevashandi vemuzvipatara kusanganisirawo vakoti navana chiremba vabaiwa nhomba yeSinopharm yakapuwa Zimbabwe neChina wainge wasvika pazviuru gumi nezvisere zvine mazana masere nemakumi mana nevatatu, kana kuti 18,843. Mukuedza kuwedzera uwandu hwevashandi vemuzvipatara vari kubayiwa nhomba yeCovid-19 iyi, dunhu reMashonaland West ratanga kuita dzidziso, kunyange hazvo riri kusangana nezvimwe zvimhingamupinyi. Nonurai Jena anoti panyaya inotevera.
Mukuru mubazi rezveutano mudunhu reMashonaland West vaGift Masocha vanoti vakatora danho iri nekuda kwevanhu vashoma vari kuzvipira kuzobayiwa nekuda kweruzivo rushoma. Dr. Masocha vanoti vari kukurudzira vatungamiri mumatunhu mudzisvondo nezvematongerwo enyika kuti vabayiwe nhomba pajekerere kuti vanovateera vabayiwewo. Izvi zvinotsigirwa nenyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, uye vakambokwikwidza semumiriri wechinhoi muparamende vakazvimiririra vaIsrael Nyandoro.
Chese chauya kana mucha chinotosvika kuna baba kutanga
Dr. Masocha wanuchirongwa chekuba ya wanomba, chiriku zoseru wako mashule mudunu, nekuda kwe kutizimu njimbo, azisi kushikika, nekuda kwe migwagwa, isina kumira shakanaka, nekuda kwe mvura, ya putao mamwe mazambuko.
Wanupate njimbo, chalala, mwola, nema yofi, nini kande, atina kwanza kushikia iku kumpozi, nindiri kuti, rodi inu shikia iku kumkogwa, inu shikia iku kumkogwa, para zwani mfura. Mkwakwa yuwa, kuya apana mkwakwa. Hello, chata kuteta hapa chuchoni pakati pukuturunga. Kutitutake, but, ule kutitukwa nchukui nda ikoko. Kwa haisinya ya chete kutizo, atitukwa nchukui nda yavani yuwa. Hivi, kana pakaitezo mungu hile, arwariza. Uwe, alinga chita kukazirwa. Wale pamili waka sutakura, anuda kuya kuzo chekwa kukariba. Atizo tukwanisa, apana kana nzire kutu ningire.
Vati onjimbo zirikunesa kushika zinochimola Mayove, Chalala, Nesi Yakobu, pamwene zimwe nzimbo kusanyati. Asirati hawa, sati vayo ni uwandu, uwevano, vanofanyo wakubaye wanomba, mchikamu chino chekutanga mnzimbo izi. Lunu, Rema Chona Land West, laka piwa ama Jackson enomba, anoshika zuru, gumi nechimwe chete, uye wari kutarisira kubaya, vashandive zutano, mumapazi eurumende, anoshika zuru, sutanatu, mumazwa gumi, ekutanga. Ndaka mira Studio 7, mchino oi, ndini, nunurai jena.
Tichiri panyaya iyi vanochengetedza majeri veZimbabwe Prisons and Correctional Services vatangawo kubayiwa nhomba iyi nhasi muchirongwa chaparurwa muHarare. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika mamiriyoni matatu nezviuru mazana masere kana kuti 3.8 million vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica. Vanhu vafa vadarika zviuru zana nezvitatu zvine mazana manomwe negumi nevaviri kana kuti 103,712. Vapora muAfrica vadarika mamiriyoni matatu nezviuru mazana matatu kana kuti 3.3 million. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica. Dunhu reSADC ndirozve rine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana masere kana kuti 1.8 million. North Africa ine vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri. Uwandu wevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika mamiriyoni zana negumi nemana kana kuti 114 million. Johns Hopkins University muAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi ichiteverwa neIndia neBrazil. Vafa muAmerica vanodarika zviuru mazana mashanu zvine gumi nematatu kana kuti 513,000. Vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamiriyoni makumi maviri nemasere ane zviuru zvitanhatu kana kuti 28.6 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vadarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana mashanu kana kuti 2.5 million. Asi vapora pasi rose vachidarika mamiriyoni makumi matanhatu nemana kana kuti 64 million. Tombotarisa zviri kuitika muAmerica, tichitarisa makwikwi evanoita mitambo yemafirimu kana kuti ma Golden Globe Awards akaitwa nezuro uye machoko akataurwa nevaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nezuro pamusangano wenhengo dzebato ravo weConservative Political Action Conference kuFlorida. VaTrump vakashora zvikuru gwara rezvematongerwo enyika riri kutorwa nemutungamiri wenyika vaJoe Biden. VaBiden nezuro vainge vari kukereke nemhuri yavo kuDelaware uye mutauriro waBiden amai Jen Psaki vanoti havasi kuzopedza havo nguva vachitaura nezvavaTrump. Mukuziya nezvenyaya idzi, Mabelas Nhlanganya uye weStudio 7 abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muno muAmerica, Dr. Chipo Dendere.
Chanaka changagoona ndechekuti vazhinji vari kubvumirana kuti vanovhota vacho, vakuru vakuru vebato racho, hamuna kana munhu mumwe chete wechitema. Ndakaona kunge kune vamwe vanobva kunana Asia, asi pavanhu 87 ivavo hapana kana mumwe chete munhu mutema. Saka zvinhu vanhu zvavari kuti zvinofanira kugadziriswa izvozvo. Ndakaonawo kunge zvinotaridza nekuti maglobes ezvemutambo, kunyange vachitarisa mafirimu anobva kunyika dzakasiyana-siyana, gore rino handidakana kuona firimu imwe chete yekuAfrica. Handifungo kuti zvinorevawo kuti hakuna mafirimu ekuAfrica ari kunakidza ari kuitwa. Handina kana kuona imwe chete, zvikangondishamisawo ndikafunga kuti kuda inhau yekuti hatina chigaro patafura yacho.
Pane here vakawanikwa ivo vachidomwa sevakakunda zvakakufadzaiwo imi?
Akanyanyisa kundifadza asiwo zvichirwadza mwoyo ndiChadwick Boseman, akawana iyo award yake ndo yekutanga yaakawana mushure mekunge ashaya. Mudzimai wake akatambira award yacho. Aizvo zvakandibata nekuti munhu wechidiki. Zvakaitawo kuti ndifunge kuti kuda imi venhau munofanira kutaurawo nyaya dzecolon cancer nemakensa akasiyana-siyana anonyanyobata vanhu vatema. Kuburikidza nerufu rwaChadwick Boseman, takanzwa zvichinzi vazhinji vanhu vatema vanozowanikwa vorapwa iyoyo colon cancer inovawo zvekare yakatora Patterson Dzamara, vanozowanikwa vatokura. Umwe wakahwina watakafarira ndiAndra Day achitaura nyaya zvare Billy Holiday. Nenewo ndaisaiziva asi pandakaonawo firimu yavo ndakadzidza zvakawanda. Vakatanga ivo kumiririra zvevanhu vatema mukuburikidza nekuimba kwavaiita zvisati zvambova zvinhu zvaiva nesapoti. Saka ikuhwina ikoko kwakatifadza. Tichizoendawo kune zvisiri too heavy, zvisingareve, zvinongonakidza, takaona vechess vakaita firimu yemutambo wechess vakahwina kaviri kese. Aiwa, izvozvo zvakafadza. Kozotiwo ini ndinofarira hangu kuona mafirimu akawanda. VeShits Creek havana kuhwina zvizhinji selast year, sakahwinawo. Zvakanga zviri nebhalance asi hatingatiwo kurwadziwa kuti muzvare Viola Davis havana nachavakawana rwendo runo.
Tombodzokera kune zvematongerwo enyika. Takaona bato nemarepublican vaine musangano imo muno muAmerica. Makaona sei zvakabuda ikoko nekutaura kwakaita vaDonald Trump vaimbova mutungamiri weAmerica?
I think tingangoti vaDonald Trump kunyange vazhinji vari kudivi Democrats vakanganwa nezvavo, muRepublican Party vachiri kufarirwa. Chimwe chandakaona munewspaper ndechekuti kwakaitwa statue yavo yakagadzirwa negoridhe. Hamene kana makaionawo goridhe chairo statue yavo. Ndikaona vamwe vakuru veRepublican vachinamata vakabata iyoyo vachiti vari kunamatira vaDonald Trump. Ivowo muspeech mavo vaDonald Trump vakaramba vachidzokorodza zvokuti maelections haana kuverengwa zvakanaka. Vamwewo vakanga vachinyora paTwitter kuti vaTrump ndo vachiri mukuru wenyika. Ndakaona zvikare kuti kunyangwe maRepublicans aya ainge ati vaakuswedera kure naTrump paTwitter vaizenge vomupesvedzera zvekare. Asiwo kune survey yakaitwa yakarakidza kuti only 55% yevaivapo vakati vachazovavhotera kana vakarana muna 2024, zvinova izvo zvavakataurawo kuti vangada kuita. I think pachiri pachvo kuti tizive kuti havachadiwa here nevemubato ravo.
Dr. Chipo Dendere, chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica, uye vanga vachitaura parunare naMavilas Mhlanganya uye weStudio 7. Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mushure mekumbosangana nematambudziko, chirongwa chekubaya vanhu nhomba muSouth Africa chiri kutarisirwa kuti ndicho chakakurisa muAfrica yose, chave kufambira mberi chichiona vashandi vari mubazi rezveutano zviuru 60 nevanomwe kana kuti 67,000 vachibayiwa nhomba iyi mukati memazuva 10 ekutanga. Mutungamiri wenyika iyi, Cyril Ramaphosa, vanoti chirongwa ichi chiri kufamba zvakanaka. South Africa inoti iri kuda kubaya nhomba vanhu mamirioni makumi mana pavanhu mamirioni makumi mashanu vari munyika iyi. Chirongwa chezvarwa zveAmerica zvinoenda kunobatsira pachena munyika dzakasiyana-siyana pasi rose chePeace Corps chakaparurwa nevaive mutungamiri wenyika iyi mushakabvu John F. Kennedy chasvika makore makumi matanhatu. Chinangwa chechirongwa ichi ndechekuti vanhu vemuAmerica vanzwisisewo tsika nemagariro evamwe vanhu. Matsi kana kuti vanhu vasinganzwi vari kushishikana zvikuru nekutadza kunzwa zvinenge zvichitaurwa nevanhu vanenge vakapfeka mamask sezvo miromo yavo inenge yakavharwa munguva ino yekuedza kurwisa chirwere cheCOVID-19. Kiri Mudzamiri anoti panyaya inotevera.
Vanhu vasinganzwi vanokwanisa kutevera zvinenge zvichitaurwa nemunhu vachiona mafambiro anenge achiita muromo wemunhu anenge achitaura. Asi nepamusana pekuti vanhu vari kugara vakavhara miromo nemhino dzavo senzira yekudzivirira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Mumwe wevakaremara amai Naspa Manyawu vanoti izvi zviri kusiya vanhu vasinganzwi vari panguva yakaoma.
COVID-19 ka ne lockdown zvakangoomera munhu wese and isusu zvakatonyanya kutiomera sevanhu vane hurema. Nenyaya yekuti mabasa edu mazhinji tinotengesera mutaundi zvakatiomera futi kunyange ukada kuti ndiende kunorapwa chaiko chaiko nekuti mabhazi akushandiswa zvazvino hatitokwanise kuakwira. Uye nyaya yemamaski iyi inonetsa nekuti kuvanhu vari deaf zveshuwa palip reading apa vamwe vacho havagone sign language so vanotoita lip reading saka zvorevaka kuti hapana communication.
Amai Manyawu avo vasina hurema hwekusanzwa vanoti hapanawo zvavanoziva zvakawanda zvine chekuita nenyaya yeCOVID-19. Vanotiwo mashoko edzidziso yenhomba yeCOVID-19 haisi kusvika zvine mutsindo kuvanhu vakaremara vese.
Iyi yekubayiwa iyi information chaiyo chaiyo kuti yakambodzikaonekwa tiri kuti tizive kuti mishonga yacho nemadisabilities edu atiinawo aya inoita here hatizvizive.
Amai Barbara Nyangairi vanoti zviri kuvanetsa kuti voita sei kuti vanhu vasinganzwi vakwanise kuwana dzidzo nechenjedzo maringe nezvedenda reCOVID-19.
Hatitorina kana syllabus yesign language saka vabereki vanosaina chii pavanenge vachidzidzisa vana ava zvinhu zvinotipa kushushikana zvikuru. Tichitanga COVID-19 vanhu vasinganzwi nekutaura vakanga vasinganzwi zviri kutaurwa asi tiri kufara zvikuru kuti mazuvano hurukuro zhinji dziri kuitwa dzeCOVID-19 parikuiswa sign language interpreter.
Amai Nyangairi vanoti vana vasinganzwe vane dambudziko rekudzidza vachiteerera nepfenyuro dzakasiyana siyana sezviri kuitwa mazuva ano apo zvikoro zvakavharwa zvokuti dzidziso yedenda reCOVID-19 inotovapfuura nokuti vabereki vazhinji havanavo ruzivo rwekusaina kuti vakwanise kubatsira vana mudzidzo dzavo. Mumiriri wevakaremara muparamende Senatari Joyce Mire vanoti COVID-19 yakauya nokurema nokuti denda iri harisarudze zvokuti vari kutyira zvikuru vanhu vasingataure nokuti miromo yavanoona kuti vakwanise kuziva zviri kutaurwa inenge yakavharwa nemamasiki nguva dzose.
Pamunoti vharai miromo namamasiki paipai ane asinganzwe munzeve anoda kuona achiverenga miromo yemunhu ichifamba kuti anyatsoona kuti ari kumboti chinyi anoverenga malips atingati lip reading. Saka kune vanohurema COVID-19 yakauya nekurema kudai tichida kuzvidzivirira tinotofanira kuti tizvidzivirire because hachinei nokuti hauna mari hachinei nokuti une mari saka munhu wemunhu anofanira kuzvidzivirira ende uchidzivirirawo vamwe. Saka kune vakaremara zvinhu zvinorema nanhasi zvinorema kuti zvinyatsobatika.
Masangano matatu anoti Center for Disability and Development, Deaf Zimbabwe Trust pamwe neZimbabwe National League of the Blind anoti kodzero dzevanhu vane hurema dziri kutyorwa uye kuramba dzichityorwa nehurumende pamwe nenhepfenyuro yeZBC munguva ino yekuvharwa kwenyika. Masangano aya anoti kuburikidza nekusavepo kwenzira dzinonzwisiswa nevanhu vane hurema hwakadai vanhu ava vari kurasikirwa kuitwa zvikuru munguva ino yakakosha yekuti munhu wese ave neruzivo pamusoro pechirwere ichi. Zimbabwe yakasaina chibvumirano cheUnited Nations Conventions. Nyanzvi munyaya dzemitemo pamwe neutano zvinoti zviga zveUnited Nations izvi hazvisati zvaiswa mumitemo yenyika. Studio 7 haina kukwanisa kubata gurukuta rezveutano kuti tinzwe kana paine hurongwa hwakanangana nevakaremara panyaya yedzidziso yezvekubayiwa kwenhomba yeCOVID-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimudzamiri.
Vamwe vatambi vechidiki vari muchikwata checricket cheZimbabwe Chevrons vari kupinda munhandare neAfghanistan mangwana vaine chido chekuratidza kuti inouya venguva yekutambira chikwata ichi. Vamwe vatambi vane mukurumbira vechikwata ichi vanonzi vakakuwara kana kuti havasi kunzwa zvakanaka. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Chikwata ichi chiri kupinda munhandare mangwana mangwanani chine vatambi vechidiki vane chido chekuratidza kuti ino yave nguva yavo yekutambira chikwata chenyika ichi. Panguva iyo vatambi vane mbiri vakaita saBrendan Taylor, Craig Ivan naPJ Moore vasina kuenda kumutambo uyu nezvikonzero zvakasiyana siyana. Ryan Bull, Wesley Mandevere, Richard Ngarava, Kevin Kasusa, Brandon Mavuta naBlessing Mzarabani vari kutarisirwa kutamba zvine mutsindo kuti vatore zvinzvimbo muchikwata ichi zvachose. Mongorori wemutambo wecricket vaShadrick Mashayamombe vanoti pese panoitika shanduko panobuda zvitsva zvekuti vari kutarisira zvizhinji kubva kumaChevrons.
Pane chikachenje kayega, pane zvinoafektika, pane zvinodi zvinoimbova. Zvinogona kuita kuti timu ive nemaresults kana kuti timu ine chaimaresults.
Zimbabwe neAfghanistan dziri kusangana kekutanga mumitambo yematest kubvira Afghanistan yakatenderwa kukwikwidza mucricket yemhando yepamusoro iyi makore maviri apfuura. Afghanistan yaifarira kuve yakashanya kuZimbabwe gore rapera rwendo urwu rukamiswa nehurumende nenyaya yechirwere cheCOVID-19. MuAbu Dhabi imomo, Afghanistan neZimbabwe dziri kusangana zvekare mumitambo mitatu yemat20 iyo ichapera musi wa20 kurume. Tombo tarisa nhabvu. Mutambi weMaurias Marvelous Nakamba ari kuenderera mberi nekusimudzira zita rake munhabvu yepasi rese mushure mekurumbidzwa zvakanyanya nemurayiridzi wechikwata chake cheAston Villa Dean Smith apo vakarova Leeds 1-0. Smith akati pose patamba Nakamba muchikwata ichi asingabve pabonde, Aston Villa haisati yambokandwa chibodzwa kana kukundwa. Mutambo neLeeds ndewe chitanhatu Nakamba achitanga, Aston Villa isingakandwe chibodzwa kana kurohwa. Muteveri wenhabvu vaJustice Mzanenhamo vanoti vari kufara nekusimudza mureza wenyika kuri kuitwa naNakamba.
Zvikufara because gomana ari kusimudza mureza weZimbabwe chimuona pachikiriketi.
Matambiro ari kuita Nakamba asimbisa nzvimbo yake muchikwata chenhabvu yepamusorosoro iyi muEngland. Nakamba ari kutarisirwa kubatana nevamwe vake veMaurias mumitambo miviri yeAFCON iri kwomwedzi uno. Zimbabwe iri kusangana neBotswana musi wa22 kurume ichizopedzisira neZambia musi wa30 kurume. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa chedu cheLive Talk na 8pm nasi tiri kutarisa nyaya yechirwere cheCOVID-19. Mhirizhonga iri kuitika kuSouth Africa inogona kubatawo zvizvarwa zveZimbabwe zviriko uye zviri kuitika muAmerica. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vorerutsa mimwe mitemo yekuti vanhu vagare mudzimba senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 kana kuti lockdown. Bazi rezveutano rinoti hakuna munhu akafa nechirwere cheCOVID-19 mazuva maviri adarika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo omhlakawo 1 kuMbimbitho 2021 musithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, omunye wabasekeli bakamongameli umnumzana Kembo Mahati usechiye umsebenzi nge-resignation ulandela imbiko yokuthi waya emacansini labesifazana abehlukeneyo.
Schools must prepare to open and put in place measures which observe the World Health Organization protocols. Long-distance learning is encouraged. Universities and colleges must also prepare to open.
Umongameli Emmerson Mnangagwa useyekethise iziqondiso ze-COVID-19 lockdown, kodwa ikhuthaza uZulu ukuba aqhubeke ezivikela ukuthelelwa kwegcikwane leli.
Njengoba ngifike emzini wami ngathola ukuthi vele hayikho, akungeneki ekhaya, amanzi aphezu kwamadolo, indlulayo igcwele amanzi, umuzi wonke vele angikhoni nokungena phakathi komuzi.
Izakhamizi ezilezindlu ezidilizwe liZulu emangweni weCholocho zithi sidinga uncedo lwesiphangiphangi njengoba sezihlala labomakhelwane. Ukaputeni weqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni kakhilikithi uSean Williams uthi iqembu leli kuzamela libophe ziqine emdlalweni yalo lele-Afghanistan. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Omunye wabasekeli bakamongameli umnumzana Kembo Mahati usechiye umsebenzi nge-resignation. Umabhalane ogatsha olubona ngokwethulwa kwimbiko kuhulumende umnumzana Nick Mangwana ukugcizelele lokhu. Encwadini asanda ukuyethula, umnumzana Mahati uthi intatheli izindaba zimhlambazile njalo zamkhopha isithunzi, ngakho uchiya umsebenzi ukwenzela ukuthi acabangisise ngalolu daba. Engekho ehofisini, uthe uzakhulumisana lamagqwetha akhe abone ukuthi aluphathe njani ngoba waqanjelwa amanga. Lokhu kulandela imbiko yokuthi umnumzana Mohati waya emacansini labesifazana abendileyo nomunye njalo owayembhadalela imali yezifundo embikweni kuma-audios, kodwa yena uyakulandula lokhu esithi kwasetshenziswa imitshini yakulezi insuku ukuthi kuzwakale engani nguye.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumakakasi athi 909 AM 4930 6175 la ku 7255 kHz ku shortwave.
Umongameli Emmerson Mnangagwa useyekethise iziqondiso ze-COVID-19 lockdown, kodwa ekhuthaza uZulu ukuba aqhubeke ezivikela kuleli gcikwane. Empikweni awethulwe namuhla, ubonge kakhulu amazwe abalisa ele-China, India, Russia le-United Kingdom ngesipho samajekiseni okuvikela umkhuhlane we-COVID-19 ema-vaccines. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekubulawayo.
Ekhuluma kumabonakude we-ZTV
Umongameli Emerson Tambutso Mnangagwa uthi inani lababulawa kanye labaguliswa yi-COVID-19 liyehla. Ekuyekethiseni iziqondiso ze-lockdown, umongameli Emerson Mnangagwa ukhuthaze abantu ukuthi baqhubeke begqoka ama-mask, begeza izandla lokuhlolwa ukutshisa komzimba lokungasondelelani. Abantu sebevunyelwa ukuhamba kusukela ekuseni ngo-half past 5 kusiya kuhola lechumi ebusuku ngo-10 p.m. Akusadingi ukuba abantu bathwale incwadi ezibavumela ukuhamba lapho abafuna ukuya khona. Amavinkili asengavulwa ekuseni aze avalwe ebusuku ngehola lesikhombisa belandela iziqondiso ze-lockdown. Amankampani asengavula belandela imilayo yenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-World Health Organization leziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19. Abazatholakala besephula lezi ziqondiso bazabotshwa kumbe amankampani abo avalwe. Abaphila ngokuthengisa sebengavula lapho belandela iziqondiso ze-World Health Organization lezelizwe eze-COVID-19 lockdown. Abazafunyana bengalandeli lezi ziqondiso, amabhizimusi abo azavalwa. Abezikolo lamakolishi emfundo yaphezulu labo sebengalungiselela ukuba bavule balandele iziqondiso zokuvikela ukuthelelana i-COVID-19, kodwa wathi imfundo yebulenjini ilokhu iqakathekile njalo kumele ithuthukiswe. Abangalandeli lezi ziqondiso kuzadala ukuvalwa kwalezo zikolo. Abantu sebekhululekile ukuhamba-hamba kumadolobho ahlukeneyo, kodwa abanini bamabhasi kumele balandele iziqondiso zokumelana lokumemetheka kwe-COVID-19. Abantu ezililweni kumele bengedluli ama-30, kuthi abamadili kumele bengedluli ama-50, labo bamele balandele iziqondiso zokumelana legcikwane leli. Amavinkili athengisa ukudla, ama-restaurant, kuzamele bathengisele abantu behamba bengahlali bedlela khona. Abathengisa utshwala, abantu behlala labelula imizimba, akumelanga bavule. Ama-bottle store azavulwa, kodwa kumele athengisele abantu behamba bengahlali benathela khona. Umongameli ukhuthaze uzulu ukuba aqhubeke ezivikela ekubambeni i-COVID-19.
Schools must prepare to open and put in place measures which observe the World Health Organization protocols. Long distance learning is encouraged. Universities and colleges must also prepare to open.
Uqhubeke umongameli ethi uhulumende uzaqhubeka ehlaba ijekiseni yokuvikela igciwane e-COVID-19 vaccine, kuthi abamankampani lamabhizimusi abalesifiso sokuhlaba izisebenzi zabo kumele bakwenze kungela nhlawulo, njalo abantu baqhubeke bezivikela ukubamba leli gciwane. Uchaze ukuba kulamajekiseni azinkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 600,000 azavela eChina kunsuku ezilandelayo, kuthi lamanye edlula isigidi esisodwa 1.2 million azavela kumankampani alelo lizwe. Ubulawayo ungene kulanga lesifica minwe mibili elokhe ehlaba izisebenzi eziqakathekileyo, ama-frontline workers, ijekiseni lokuvikela umkhuhlane eye-COVID-19 vaccine, uhlelo oluqale ngomvulo weviki edluleyo njalo ukhangelele ukuhlaba izisebenzi eziqakathekileyo ezedlula inkulungwane eziyisithupha lengxenye 6,600 uhlandla lakuqala lokuhlaba abantu i-Sinopharm. Ubulawayo uthole amajekiseni edlula inkulungwane ezilitshumi lantathu 13,200. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kusenjalo, uhlelo lokuhlaba izisebenzi ezingathola igcikwane le-coronavirus lula ngenxa yomsebenzi wazo umuthi wama-vaccines luyaqhubeka ezigabeni zonke zelizwe ngesikhathi ugatsha olubona ngezempilakahle lusithi akulamuntu obulewe yi-COVID-19 ensukwini ezimbili zilandelana. Lokhu kwenzakala abanye besithi abatholi ulwazi olweneleyo ngohlelo lokuhlaba lolu, kodwa uhulumende ekhuthaza abantu ukuthi behlatshwe. Ukuhlaziya ukuthi abantu bengabe sebelandela iziqondiso zokuvikela lomkhuhlane kanye lamazwi kamongameli Mnangagwa, sixoxa lomnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso eyebulawayo Progressive Residents Association. Ngombiko kaMongameli Mnangagwa esibonayo ukuthi sekuyekethiswa eyinye imigoqo yokwenqabela iCOVID-19. Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association. Sixoxela ekhonale wobulawayo. Izakhamizi ezilezindlu ezidilizwe lizulu emangweni wecholocho zithi zidinga uncedo lwesiphangiphangi njengoba sezihlala labo makhelwane. UThuso Khumalo usethulela lolu daba eseJohannesburg wele South Africa.
Inhlanganiso ekhankasela intuthuko echolocho e-Indosakusa Cholocho Community Development Trust ithi yafika amachuma mane 40 imizi elezindlu ezidilizwe lizulu. Izakhamizi zithi izulu lesiphepho elinekusukela ngolwezi wonyaka odluleyo endaweni ezibalisa inemane, Manyanda, Siyangaya, Folosi, Ntulula, Lekwiju echolocho zichiye umonakalo omkhulu kakhulu. Umnumzana Nomencube odabuka kumanyanda kuward 11 kodwa esebenza eGoli uthi le mzini wakhe kwenzeke umonakalo oyesabisayo. Uthi kuswelakala kwebholoho emgwaqweni abahlala duze lawo kwabangela ukuthi amanzi wonke agelezele emizini yabo.
Njengoba ngifike emzini wami ngathola ukuthi vele hayi khona. Akungeneke ekhaya, amanzi aphezulu kwamadolo, indlu layo igcwele amanzi, umuzi wonke vele angikhona nokungena phakathi komuzi. Abhoda ke ngale ngemva komuzi ajamba ifensi ngangena phakathi, ngathola ukuthi vele ekhaya amanzi agcwele indawo yonke. And sokusebusuku ngaze ngasizwa ngumfowethu. Umfowethu la uyakhe nje eduze kuye, hayi ngafikanga kwaba isikhathi ke lapho engasancedisana khona nami ukuze ngilale ngivuke sembona ke ekuseni.
Abanye badilikelwe izindlu ikakhulu ezomdaka, lokho kubachiye sebehlala lesihlobo labangane ngoba sebephelelwe umphako. Kwezinye indawo leli zulu belikhukhula izigqoko, ingubo, ukudla nezinye impahla eziqakathekileyo. Esinye njalo sakamuzi umnumzana esawundebele owesiyangaya uthi usizi ukuthi lesikolo esendaweni yabo sasala sengasela phahla osokufake imfundo yabantwana engozini uthi lobanje njengezakhamizi bezamile ukuqoqa abalakho babuyisela lolu phahla vele lomduli kawusaqinanga sekusenza ukuthi izindlu zokufundela lezi zakhiwe kabutsha
siyabona amabonda futhi laphana esikoleni neplaster iye yaxexebuka endaweni eziningi nezihlothi ziyanethela kwamanye amaklasi inkinga mpela enkulu esibhekane nayo besifisa ukuthi ma singathola usizo sincediswe isikolo siphephe sibe sihle ukuze le ngane nazo zizizwe ziphephile zikwazi ukugxila ezifundweni zabo hayi ukuba bevikana nophahla noma belethelwa lizulu
wabona uqoqo kwenhlelo zenhlanganiso yendosakusa umnumzana Wiseman Ndlovu uthi wadilika ngitsho lamabhizimusi kanye lamabholoho
siyanxusa lakubani lakubani ukubana sincedisaneni especially singabhekisisa ukudla sikhangele nempahla even kwabamakhelwane bakho siyanxusa njalo uthi nxa ungenelisa uncedisa ngalokho lakho ncedisa even khona lapho okhona njalo nxa ungabe ulakho lokho olakho even ungaphandle kwelizwe thintana labantu bendosakusa into yakho ikholekthwe iyefinyelela kulabo abathengi behlelwa ngomonakalo lo wezulu.
Wabona ngenhlala kahle kaZulu walindawo kule nhlanganiso umnumzana Danisa Moyo uthi badinga loba yiluphi uncedo ngoba isimo emulini eziningi sibi kakhulu.
Sonke siyakwazi ukuthi umlilwane lo umuzi yini etholakala ekhaya. Ngaba ingubo zokugqoka ezokubatha bakithi. Ngaba lutshani umulapha nekhaya usisho sithi nazi ngezithungo zami eziyo-5 ngithi hayi. Omunye wasezwane kahambe efulela kungabe lizenge kungaba isivalo ngaba yini njengoba ulakho bantu bakithi uyakwazi ukuthi uxhumane nathi sakwazi ukuthi sizoziqoxa zonke lezo zinto eziyabe zithe zatholakala sibe nakho futhi i-feedback bantu bakithi mase ziyatsha kuwo le mdeni ethe yathinteka
ukuthi abafuna ukupha uncedo loba befuna ukuziyela amathupha ukuyosiza imuli kulezi ndawo bathintane lamalunga enhlanganiso yakhe kwele South Africa njengoba nje izulu liqhubeka lisina izindlu ezilokhu zisiwa lazo ziyanda mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguthuso Khumalo.
Namhlanje sikhangela ukuyekethiswa kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown okubikiwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa lamhla. Abantu abakhubezekileyo bathi bayemukela ngaso zombili ukwethulwa kweziqondiso zokuphathwa kwabo nguhulumende ezedisability policy kodwa bathi bakhangelele ukuba zisetshenziswe ngendlela eqondileyo ukuze zibaphathise kwabakudingayo kwezempilakahle. Intatheli izindaba yethu uMaphita Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso yabakhubazekileyo Muscular Dystrophy Association of Zimbabwe bathi inani labaphila nalesi simo esihlasela imisipha yabo lokhe liqonga elizweni. USenator Watson Khuphe omela abakhubazekileyo eDale Senate okhokhela inhlanganiso le laye ephila nalesi simo uthi badibana lobunzima obukhulu bokuba sebuhlungwini khona kungela ncodo oluzwayo.
Usizo luyasilela kakhulu. Siyafuna ukuthi sithenge ama-crutches lokunye.
Uthi okwamanje lesi simo asilawo umuthi wokuselapha. Ikanti kulabantu abaningi kakhulu abaphila laso kodwa bengenisi ukufinyelela ezempilakahle lo ncedo lokuphathiswa ekuzihambeleni ukuphendulwa elele empedeni ngitsho lokungena kusambuzi. Ukhuphe uthi uhulumente unikeza usizo kodwa lweneli ngoba ethi wandelwa ngabaswelayo abadinga uncedo yena imali alayo ingeneli.
Yibugoga obugane kakhulu ngoba kwesinye isikhathi ungazala abantwana abangu 6 abangu 4 babo babelaso
uthi abantu abaningi abasizwisisi lesi simo begcina babona ngani baloyiwe. Ngakho ke uthi balakho ukuthola ulwazi lolu emahofisini abo ukuba besamukele, njalo bedinga uncedo hathi olokwelatshwa kuphela kodwa nakubodokotela bengqondo ama-psychologist. Odokotela bathi isimo lesi sidinga uncedo lwamaphilisi lemithi ehlisa ubuhlungu, loncedo lokulula umzimba olwe-physiotherapy kanye lolwengqondo olwe-counseling. Igqwetha elilwe lamalungelo abagogekileyo umnumzana Abraham Mateta uthi uyajabula ukuba uhulumende sephume lesinqumo esiqondanela abagogekileyo asebelesikhathi besilindile.
Siyathaba kakhulu ukubakwazi ukuthi sokulento enjalo yenzakeleyo. Esingathanda ukukutsho ukuthi isinqumo lesi sihambelana kakhulu lesinqumo esomhlaba wonke jikelele esingathi United Nations Convention on the Rights of Persons with Disability. Singasetshenziswa isinqumo lesi singathuthukisa kakhulu impilo yabantu abakhubazekileyo.
Umnumzana Masimba Kutshera okhokhela inhlanganiso yabakhubazekileyo e-Center for Disability and Development uthi kuyajabulisa ukuba i-disability policy isikhona.
Engani ngokuya kwepolicy leyo sekusitsho ukuthi i-Disabled Persons Act ekhona khathesi eka-1992 sokumele layo lungiswe kutsha, ngoba okumunyethwe yipolicy leyo okunye kwangikhona akusahambelani le Disabled Persons Act ekhona. So ithemba esilalo lesicelo esilaso khathesi esokuthi kukhangelwe umthetho owe Disabled Persons Act.
Uhulumende wazise kuvikelisana kwedlula ukuba idale labaphathi intambo le-cabinet livumelane ngeziqondiso ze-disability policy, njalo ikhangelelwa ukusebenza kusikhathana esingasuku zatshwala esilandelayo. Ikhangelelwa ukuphathisa abakhubazekileyo lakwezempilakahle. Asebelesikhathi esidebelelwa ukuba isinqumo esinje sibe khona sisekelana lomthetho we-Disabled Persons Act lamalungelo akusisekelo sombuso. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz kushortwave.
Kulabalandeli bebandla lama-Republicans abathi owayengumongameli umnumzana Donald Trump kumele ancintise kukhetho oluzaqhutshwa ngomnyaka ka-2024 njengoba besithi kukhanya isekelwa ngabaningi abakubandla leli. UGibbs Dube we-Studio 7 usethulela lolu daba.
Uphenyo olwenzwe emhlanganweni we-Conservative Political Action Conference izolo eFlorida luveza ukuba abantu abafika isilinganiso songamajumi amahlanu lanhlanu ekhulwini 55% bafisa ukuba uTrump ancintise kukhetho oluzakwenziwa ngo-2024. Laye uTrump utshele abalandeli bakhe ukuba ulakho ukuncintisa kukhetho lolu. Uphinde wabatshela ukuba ukhetho olwenziwe nyakenye lwebiwa ngumongameli Joseph Biden loba wehluleka emithethondaba etshiyeneyo ukuveza ubuqili obenziwa nguBiden labokubandla lamademokrats. Uchothoze kakhulu umbuso kaBiden esithi ululaza ilizwe leMelika.
Joe Biden has had the most disastrous first month of any president in modern history. That's true.
UJoseph Biden wehluleke okwedlula wonke umuntu oseke waba ngumongameli wakwelemelika. Uhulumende wakhe uzonda imisebenzi, abantu, abesifazana, lesayi.
Anti-energy, anti-women and anti-science.
Olandela ezombusazwe, umnumzana Raphael Mthombeni, ohlala kwelemelika uthi, uTrump lokhu ezikhukhumeza njengalokhu ayekwenza esesikhundleni sikamongameli.
Usesengumuntu lwana oqolotshayo, uqolotsha ngezinto ezithile. Aluba ngabe laba ama-senators ambona elecala lokuhlasela umuzi lo isigodlo se-Washington. Aluba ngabe kaqolotshi njengakhona lokhu akwenzayo khathesi. ngibona lapha ngokuthi bamkhulule laphana usengumuntu osezibona angathi konke akwenzayo kulungile. Yiko ke ngibona ngathi abasekeli bakhe laba balokhe bemilaye. Bemilaye yiko nje engakhuluma konke akufunayo. Njalo nxa ukhangele ungathi lokhe ekampena engulwane umuntu okhuluma achothoze uhulumende lo okhona ngentando yakhe.
Umthombeni uthi akwaziwa okuzakwenzakala kukhetho lwamalunga edalele House of Representatives leSenate. Okanye uTrump ufisa ukuthezisa abavotela ukuba ulecala lokuthuthuzela udlakela olwenzakala eCongress ngozibandlela lonyaka.
Ikwethusela. Yiko ke sizanika uBiden iminyaka yakhe engu-4 ukuthi sibone ukuthi uzasebenza njani. Lapha engubonayo ukuthi bekufanele ukuthi ngabe ama-Democrats gawalulazisi intonga zawo lawo ngoba kuzaba lama-elections la aka-2022 ukuthi khona phakathi kwalama-elections ka-2022 angadliwa khonapho uTrump ku-2022. Angimboni evuka ku-2024.
Omunye olandela okwenzakala eMelika, uMnumzana Busani Mbusontini uthi uTrump wethusela wonke umuntu acabanga ukuthi uyamzonda.
Uyeflexa nje ama-muscles akhe etshengisa ukuthi i-Republican Party lokhe isezandleni zakhe, njalo esethusela ama-senators kumbe ngithi ama-members e-house alakho ukuya kuma-election, ama-media election ngo-2022, ukuthi nxa bengavumelani laye baphakathi kohlupho.
UTrump wanqotshwa nguBiden kukhetho lukamongameli olwenziwa ngolwezi nyakenye, kodwa wala ukuvuma ukuthi wakha phansi. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.
Zemidlalo namhlanje ukaputeni weqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni kakhilikithi uShawn Williams uthi iqembu leli kuzamela libophe ziqine njengoba kulabadlali abathenjiweyo abangasoze bephatheke emdlalweni yalo leli qembu laseAfghanistan. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe ngolwesibili lizadibana leli Afghanistan emdlalweni wokuqala wohlobo lwe-test lingela abadlali abathenjiweyo ababalisa uBrandon Taylor, uCraig Ivan kanye loKyle Jarvis. Ukapteni weqembu leli uShawn Williams uthi akula abangakwenza ngokungabi khona kwabadlali laba njalo bazasebenza ngokukhona.
Ukungabi khona kukaBrandon, uCraig kanye loKyle kusichiye sisebunzimeni ngoba balolwazi olujulileyo olokudlala umdlalo kakhilikithi, ikakhulu ohlobo lwe-test. Ngasikhathi sinye silabadlali abancane abaqoqoda emnyango ngoba sesimeni esokubumba kusha iqembu lethu, okusho ukuba abadlali abasakhulayo lithuba labo elokudlala. Abadlali abangekhoyo isikhala sabo siza kuba nzima ukusivala ngoba bephathisa kakhulu iqembu lethu. Kodwa iqiniso elikhona yikuba akula esingakwenza ukuze siguqule isimo sokungabi khona kwabo, njalo umdlalo kumele udlalwe loba bengekho.
Wesley Madevere ngumdlali osakhulayo ozawuyeqala ukudlalela iqembu leZimbabwe emdlalweni wohlobo lwe-test. Iqembu leZimbabwe lizadlala imidlalo emibili yohlobo lwe-test leqembu le-Afghanistan. Wakuqala ukhona mhlazimbili kunyanga kaMbimbitho ukuthi owesibili ukhona mhlazilitshumi. Ngemva kwemidlalo ye-test iqembu leZimbabwe lele-Afghanistan azadibana kwimidlalo emithathu yohlobo lwe-One-Day International ezaqala mhlazilitshumi lesikhombisa, kusithi owesibili uzadlalwa mhlazilitshumi lathoba munomunye, yikanti owesithathu njalo ngokugcina uzadlala lomhlazi ngamachumi amabili kuyo njalo inyanga kaMbimbitho. Ngokwakuqala lonyaka kuba iqembu leZimbabwe labesilisa lidlale lamanye amazwe. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo ngimuJoseph Njanjini.
Singa kehlukani, ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umnumzana Kembo Mahati usechiye umsebenzi nge-resignation. Kulandela imbiko ethi waya emacansini labesifazana abachiyeneyo. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.